maitawa akandimire inyaya inokosha kuti ikurukurwe. Chandingada kutanga kutaura ndechekuti tichenese nzvimbo yeshurugwe, kuti vanhu vari kunzi mashurugwe ava havasiri vanhu vari kubva kushurugwe ba. Vanhu vari kubva munzvimbo dzakasiyana siyana, asi nechikonzero chekuti pamashure apo pakamboita ainzi Magombiro kwaMarange vaizviti vanobva kushurugwe. Vanhu ivavo vanga vasingatani kana kuuraya munhu. Saka kubva ipapo vanhu vese vanenge vachida kutsvitsidzira vamwe vanhu nenyaya yemaminerals vanozviti tiri mashurugwe. Dambudziko guru riripo ndere ikonomi. Ndo patiri kuona vanhu ivavo vari kuwanda, mhirizhonga iri kuwanda. Bati mubvunzo mukuru ndewekuti nekupondwa kuri kuitwa vanhu kusanganisa nema law enforcement agents, hurumende iripi? Sei vanhu ava vaakuita sekuti vatova mutemo pachezvavo? Ende sekuziva kwedu munyika yeZimbabwe, vanhu vanorova kana kuponda vanhu vasingasungwi inhungo dzebato rinotonga reZANU-PF. Ndosaka vanhu vazhinji vari kuti nyaya iyi iri political, nekuti tinomboita maarmed robbers munyika munomu vanonzi vanetsa kuHarare havatori 2 months vanenge vasungwa. Panomboita like maprotest anomboitika muHarare muya, vanhu vanonotsvagwa mudzimba vachisungwa vachikandwa matorongo. Saka chiri kutinetsa ndechekuti vanhu ava vanova a threat ku national security, sei vari kuramba vachimberereka yamwedzi mitanhatu neinoraudzira vachingoita zvavari kuti vachiuraya vanhu? Asi kunyange commander in chief vamunangagwa vakanyarara kuti zii zvinoita kuti vanhu vafunge kuti varimo mazviri.
Tirwe kuna vachirumanzu, munotii vachirumanzu?
Vamaguva vatanga nyaya iyi kuiparura zvakanaka. One, chokuti vanhu ava vanozviti mashurugwe havabvi kushurugwe, rinongorizita zvaro. Kuti tienderere mberi zvedu nenhau yedu, vazotaura vachiti zvinoratidza sekuti vanhu ava inhengo dzepolitical party. Handizi kuti political party yavari kureva nezvayo ndeipi. Nobva vazoenderera mberizve vakati ivo mukuru wenyika vamunangagwa vasati vataura nazvo, handizi kuti vanotaura kuti kudini. Ndinotondera kana vateereri vachitondera kuti kwakamboitwa meeting yaivava masmall scale miners kugwero. Nyaya idzidzi dzikabuda pachena. Vamunangagwa president venyika ino vakati izvozvo it is going to stop and zveshuwa. Ndosaka muchiona vanhu vakatanga kusungwa zvemhando yapamusoro nanhasi uyo uno iye zvino vari kusungwa now. Saka vakasungwa kwaMutoko, vakasungwa muno muHarare munana Chitungwika, vakasungwa kunana Kwekwe, vakasungwa kuMazou. Tingati ndeve nhengo here yepolitical party? Kana vachiiziva vamaguu ngavabudise pachena tigosa kuti kune political party inosapota kuti vanhu vagurwe. Chiripo ndochokuti vanhu vanotoenda pana vanhu vaya vana mablocks avo kana kuti vana matens avo kana kuti vanochera vachisvika vachivabvutira, panotori mumwe munhu unotovasiponza. Izvezvi zvatiri kutaura kudai, vakomana iva vari kusungwa vari kuzvitaura izvezvi kuti isusu tiri genya yanhingi, isusu tiri genya yanhingi. Sokuti nyaya dzatiri kutaura iye zvinhu dziri before Matare.
Vamaguru,
zvavataura zvimwe zvacho tinotenderana nazvo, zvimwe zvacho handitenderani nazvo. Tinorangarira kuti kuKwekwe kaDoma that area makore apfuurayo paiti pakaputika gold, vanhu veZANU-PF vaiti vosvikawo voti ndepedu pakakomberedza, vodzinga kunyange vanhu vanga vadiscover gold iroro. Recently pane vhidhiyo yakakwira munhu aitaura weZANU-PF akatopfeka uniform yeZANU achitaura kuti pane mamwe magroups edu atiinawo muno amunoziva mose atisingadi kutaura nemazita avo vachirevawa naElshabab vachiti ndevedu vanhu ivavo ende patinenge takapo ndepedu they will protect that place. Saka hatidi kurova imbwa takaviga mupini nekuti dambudziko racho haripereri. Ngatinyatsei kubuda pachena kuti dambudziko riri political. President vanofanira kuti vanyatse kuita put his foot down, nekuti kana kuinyaya iyi isiri national security threat, handizivi kuti chatisati threat to national security chii.
Vachirumanzi, matiimi izvi hazvinene zvematongerwo enyika, sei muri kudaro?
ZANU-PF iye zvino ndoine majority muparamende, ndo vakahwina kutonga nyika ino. Saka tikati zano pieza nuwandu wayo ya kukonewa kukontrola vano vayakapa matenu for argument sake zedu tichingofungidzira tingava here na matenzi muzimbabwe muno angapfuura 20,000 then zano pieza province by province or district by district nobuwandu hwayo nokuina kwayakaita maelections kumaruwa not mumataundi kwavanokontrola vagotadza kukontrola tomboti sepako apa iwewe soko muno mamurehwa munemu district ringava nemapmz 20,000 kana kuti zandasi and then zanopiezi ita zekukontrola izvozvo ngatirimendei kuti padistrict poga poga pane mapurisa pane support unit in that district kunotori nekembi yamasoja vagokona kukontrola vanhu 200 or 300 maclaims ndo pandoda kubvisa nyaya yezvepolitics
vamagu vamwe vari kuti kana vanhu ivo vachizivikanwa chii chiri kutarisa vana vezimbabwe kumwenda unotaura kumapurisa
jonga nyaya iyi yakatekeshera mazita ari kuzivikanwa chinoitika nechekuti nyika yedu haina chinonzi rule of law mutemo unotarisa kuti munhu uyu ndeve pati ipi saka dambudziko riripo panyaya yekontrol yekuti zanupf iri kutadza kukondora vanhu vavo toda kuti ndipo papindure ipapo kana vakamboshandiswa vanhu ivavo panguva yapfuura kungava kuri kunorobha vanhu vane maminerals avo kungava kuri kukampina vanokwanisa kuchizochizvisunungura vozviitira zvinhu zvavo achivashandisa zita revakuru vakambovatuma kumashure uko ndo dambudziko ndiyo kensa yauraya nyika yezimbabwe
vachiri manzi tichipeta chirongwa munoti nezvekutaurwa nevamaguru zvekuti munyika hamuna rule of law
ndo zvandambotaura pakutanga ndikati vanhu vachipuwa matens kana mablocks vamaguru vangapupurei kuti pahakuna rule of law kumunhu chinzi iwewe inda undoaplya kugovernment wobhadhara mari dzako saka usiri kutwemo here unotevedzera tochiita fast track munyaya vari kutaurwa kuti hanzi kwai yei vanhu vanotumwa vanotumwa nezanupf here as an organization kuti indai pakati izvozvo zvavanenge vatora zvichiuya kuzanupf ndizvo here ndo patiripokana kuti aiwa haano manyepo ngatitaure izvazviri.